vanotumivava vanova vagari vemuharare pedare pamberi pamuzvare ndemomapiye ndopavaamira nhasi vachipiwa mutongo wavo webheu vanga vagarawo nenguva yakareba vasina kupirwa ivowo nezvemapiye vazopa mutongo webheu nhasi vakati gumi ava vabhadhara mari yebheu inova $100 RTGS pamunhu uyezve vamhanare kumapurisa kamwe pasvondo nomusi wechishanu woga woga uye varamba vachigara pamba pavakapa maadhiresi avo nekusapindira kana kutaudzana nemastate witness kusvika munyaya yavo yapera.
Tinoona kuti vanga vaine mumwe wavo akanga vakasungwa naye akazoshaya. Pane zvataurwa here nedare pamusoro penyaya iyo?
Yanga iri nguva inorwadza chose kuona vakomana ava vari pamberi pedare 10 wavo mumwe wavo wechi11 asipo. Zvinhu zvarwadza zvikuru mudare manga makazara ende taona vanhu vakabatikidza nazvikuru vemhuri dzevanhu vanga varimo vachiziva kuti even ivo vakomana ivavo vaingoonawo nekumeso kwavo kuti vanhurushushikana kuti vafara vega vega. Mumwe wavo Hilton Tamangira anga asipo sezvamunoziva kuti akashaya ari mumaoko ekuprison. Magweta edu ezimbabweaf nerais vakomana Marufu Mandevere nakudzaekadzere watura nyaya iyi kuzivisa mutongi kuti mukomana wechi11 akashaya. Uyewozve westate wakamirirwa naSebastian Tizira washedzawo vakuru vekuzimbabwe prison and correctional services wapa humbo womudare wakamupa confirmation yekuti hongu wakashaya kuprison. Zvinhu zvarwadza. Magweta azoenda mberi zvakare achichematemawo kuti vatena ava even panga pasati vasvika nyaya yekupiwa bheu vanga vatochema-chema kuti tirikukumbira kuti vatoreleaswe vatobudiswe vatotsvetswe pari zvino kuti vaende kuchipatara chemaprivate doctor kana maprivate hospital nokuti vakazvimbikitwa vakarohwawo sekurohwa kwakaitwa Hilton pavakasungwa nemapurisa. Mutongi wedare akumbirwa zvakare nemagweta aya kuti pari kukumbirwawo kuti paitwe independent kana kuti ongororo yakazvimirira yega independent assessment ndiyo kuti independent pathologist atarise mutumbi waHilton Tamangira aite inonzi muchirungu ndiye postmortem zviri independent kwete kuti zviitwe nehurumende. Saka wamamagistrate mapiye muzvare vati vachapa mutongo wavo mangwana chipiri nenguva dza8:30 makuseni kuti zvoitwa here kaunti kuita asi ndochikumbiro chakumbirwa nemagweta. Magweta anyinyita zvikuru kuti haana faith mune mastate institutions nemastate apparatus kuti vaite postmortem iyi ndozvavakumbira.